baba bakandi senge kandi ni urara makwa ukungwa ta ndengo wimane ni nasinda wapi siwaite anandi gone kandi
ndari sanga lasiye ngoto ndaka pusho vasungamu kuti ningiti
kakava bereki venyu vaitwa kuti mukoma pamakatanga zvemagitare
ya inini ndiri vangu vanhu ano tamishira zvenyu especially mfambo wegospel vanyanya kuti vanhu vanofarirawo zvekunamata
veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova
izvi nivanhuwo munharaunda nevamwe vanhu vakawanda vakasiyana-siyana vanozvitambirawo zvakanyanya vegospel
mukuoma mukurwata ndichangomira neni ndoda kudzidza kutiva kuchengeta mirayiro yenyu mwari mukuoma mukurwata ndichangomira neni ndinotanga mweya mutsvene ufambe nesu zvatapedza gore rinouya
vamunosangana navo
muchigemuanondiiisangana navo ezina upcoming artist ndemari yekuprodusa music yakawanda semanyorero tinge takaita machallenges ekusangana nemastudios achiri pasi aiwo iri mari yakawanda taitsvagawo maproducers akuzikanwa nemukurumbira so that music yedu inokurumidza kukurira
da kukubatai vanokuwana ikupi
vanoda kundibata vanokwanibata pa 0785232501 071998060
tipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro tumbovarova voza Friday kudai
onga ndinoda kubuda nako mudariro wekuti munyengete utendai
na 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 baba wangu ndauya nemunyengetero wangu ye wangu ndauya nemunyengetero wangu ndichambireiwo baba ndizoiwo kutemwa kwemwoyo wangu ndichambireiwo baba ndizoiwo kutemwa kwemwoyo wangu baba wangu ndauya nemunyengetero wangu ye wangu ndauya nemunyengetero wangu ndichambireiwo baba ndizoiwo kutemwa kwemwoyo wangu ndichambireiwo baba ndizoiwo kutemwa kwemwoyo wangu zvizhinji zvandakata panyika pano baba zvizhinji zvandakatata pasi pano baba ndichambireiwo baba ndizoiwo kutemwa kwemwoyo wangu ndichambireiwo baba ndizoiwo kutemwa kwemwoyo wangu muzin'anga ndakaenda kutsvaga upfumi hwenyika ndonga ndakabata kubuda kutsvaga pundutso ndichambireiwo baba ndizoiwo kutemwa kwemwoyo wangu ndichambireiwo baba ndizoiwo kutemwa kwemwoyo wangu ndiri murima renyika ndinoda chiedza ishewa wematunga yakanditunga kuparasa chakanaka nadinda uya ishewa ndizoiwo kutemwa kwemwoyo wangu nadinda uya baba ndizoiwo kutemwa kwemwoyo wangu Thank you. Makata ura mchogo enyo mwari Tufaribe Nyangwe wakare mewate Ija kutuwa mucho Oh, nyangwe siwisa mu Shaka tukadeo Ija kutuwa mucho Ija kutuwa mucho Jimmy Wadi, Makarunga, Jimmy Babaji, Munichinam Guani, Darurayo, Sirata, Diko Bamba Sakana, Darurayo, Sirata, Diko Wana Kukunda, Tanisha Bamba Murima, Bamba Yuneni Baba. Tenecha gulamba na kasumba Nyondo zinyika Uya iyo mwea wangu Ugu wana kukunda Uya iyo mwea wangu Ugu wana kukunda Ikinda peza nyayata Mbuto kutura kwa mwuzi Nda pesa nuna tangu tosi kutura kwa muri Na kinu para isewa Mandu tulia mchoro Na tindu para baba Kutima tura mchoro ya Thank you.